Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina mbudzi 23 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyurei nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutungamiri mutsva weZANU PF Emmerson Mnangagwa votoreswa miko mangwana paurongwa huchange huine vatungamiri venyika dzemusadhak.
Vakasiya basa semutungamiri wenyika Robert Mugabe votarisirwa kupa vamunangagwa matomu.
Muimbi ane mukurumbira munyika Thomas Tafirenyika Mukanya Mapfumo anoti munyika munofanira kuitwa sarudzo dzakachena nechimbi chimbi gore rinouya pachitevedzwa bumbiro remitemo.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri mutsva ari kugadzwa mangwana wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutoreswa mhiko yekuti vatungamire nyika mangwana zviri pamutemo. Urongwa uhu huri kupindwa nevatungamiri venyika dzemusadhak Kenya, Cuba, Russia, China uye vamwewo vakambotungamira nyika vakaita savaKenneth Kaunda navaJoachim Chisano. Mangwana vachange vachigadzwa mamwe mapato anopikisa munyika anoti haana kukokwa uye haasi kuenda kugungano iri. Asi vamwe vanotiwo nhengo dzavo dzakasununguka kuenda kuchiitiko icho, icho chaitirwa kunhandare National Sports Stadium muHarare. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Hurumende iri kukoka vanhu vese munyika kuti vaende kugungano rekugadza mutungamiriri mutsva weZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa pachigaro, zvichitevera kusiya basa kwevange vari mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemusi wechipiri svondo rino. Mapato anopikisa akaita seMDC inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai, MDC inotungamirirwa navaWalsh Mncube, People's Democratic Party neRenewal Democrats of Zimbabwe anoti haana kuwana matsamba ekuvakoka kugungano iri. Mutauriri wepi DP vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vaona chiziviso chokukoka munhu wese, ivo sebato havana kuwana tsamba yekuvakoka. VaMafume vati nhengo dzebato ravo dzakasununguka kuenda kugungano iri.
Isusu tinoti munhu wese ngaite zvaanenge achinzwa mumwoyo make. Pamwe pacho kuinda kundoonawo zviri kuitika, nokuti chisionekwe muzvibwebwe kuti muno munyika munoita mumwe president. Kana tikakokwawo tinoinda kundoona, kana tisina kukokwawo zvakanaka.
Mutauriri weMDC inotungamirirwa navaWalsh Mncube vakurawo nechiwai vaudza Studio 7 kuti nhengo dzebato ravo dzakasununguka kuita zvadzinoda mangwana.
Ihurumende yeZANU PF ndivo vanofarira kunge vachiisa mutungamiri wavo, uye hurumende iripo haina chayatinyorera somusangano uri muparamendi une vamiriri muparamendi. Asi hatisi kusunga nhengo dzedu kuti dzisainda.
Munyore mukuru muMDC vaDouglas Monzora vaudza Studio 7 kuti bato ravo range risina kukokwa pagungano remangwana. Mutungamiri weRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Mangoma vati bato ravo pamwe nemamwe mapato ari mumubatanidzwa weCoalition of Democrats kana kuti CORD haana kukokwa uye havasi kuzoenda.
Transitional government haitangi nekuti panoiswa mumwe munhu anotanga kuti ndapo muchida kunegotiata, kwete. Izvinotaridza kuti ivo weZANU vari kuita zvechiZANU zvavo, kugadzirisa zvavo zvekuZANU. Saka kuti isusu tiende tondopembedza izvozvo tinenge takanganisa. Saka tombosiya toona kuti vari kuda kuenda kupi.
Vamangoma vatiwo zvainge zvakanaka chose kuti vakokwewo pamutemo semapato, asi vamafume vati pamwe vari kuronga gungano iri vawandirwa nebasa sezvo izvi zvisati zvamboitika kuti nyika inosandura vatungamiriri.
Mazuva ekutanga vari kutanga nyika yanga isina kujairira kuchinja mapresident. Saka nhasi uno vanhu havangaiti perfect nemusi mumwe. Isuwo vakokwi naivo vanofanirwa kukokwa kuda pane zvatinenge tichiri kuri kukanganisa pakutanga kuda.
Mutevedzeri wemunyori wezvemutemo muzano PF vapo Mangwana vanoti vamugabe vachange vari paurongwa hwekutambidza vamunangagwa Matomu. Vamunangagwa vanotarisirwa kudoma makurukota avo nevatevedzeri vavo vaviri sezvinodiwa nemutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vaimbova mutungamiri weZimbabwe vaRobert Mugabe vanonzi vachange varipo kumabiko ekutoresa vamunangagwa mhiko. Vamugabe nemhuri yavo vanonzi vapiwa vimbiso yekudzivirirwa kuti vasasungwe nemhosva dzavangatangopomerwa kuti vakapara vachiri pachigaro. Dzimwe nhengo dzeZANU-PF dzanga dzichida kuti amai Grace Mugabe vaferefetwe uye vakawanikwa vaine mhosva vasungwe. Asi bato iri razobvumirana kuti vamugabe varegererwe uye varemekedzwe semunhu mukuru akarwira nyika. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata mutevedzeri wemunyori anoona nezvemitemo mubato reZANU-PF vaPaul Mangwana kuti tinzwe zviri kuitika.
Pamusoro pavamugabe musakanganwa kuti ndo vakatungamirira hondo yeChimurenga, ndo zvakare vakatisunungura vakaita basa guru rokuti nyika yedu inde pamberi pamusoro penyaya dzepfundo. Vakadhivhelopa nyika yedu yeZimbabwe zvaiisa mvura zvainakidza, vakapa vanhu minda, vakaita kuti munhu mutema muZimbabwe aite chiremerero, vakaita kuti Zimbabwe ive pamep nematauriro avaita vachitungamirira vana AU kunana United Nations kunana SADC vanga vari mutungamiri wedu. Asi chakangozokanganisika ndechekuti pavanga vakura havana kuona kuti zera raenda, havana kukakauda zviri kuzvashanda. Saka mhuri yeZimbabwe inongirana kuti unouya afanira kuwana uremekedzo hwake, haafaniri kuwana zvekuharasiwa nomunhu vekufanira kuchezera chivanhu chedu. Vabanzi baba yangu vakazoresva pamberi apa anoramba vari baba. Saka vamugabe ndibaba venyika, tiri kuona munhu anovakanganisa kana anoharasa nemhuri yavo inofanira kuremekedzwa.
Ko vampoko pamwe chete nevaimbova makurukota ayo anonzi aimbenge ari muchikwata cheG40, ko vakapuhavo ruregerero here ava kana kuti immunity?
Havana immunity chero mukaverenga constitution yedu yeZimbabwe haivapi immunity. Kana vaine mhosva dzavakakoromora vanotongwa pamutemo, vanoiya dzinoferefetwa dzoonekwa kuti pane macrimes akaitwa committed here. Kana akaonekwa namapurisa kuti aripo vanomiswa pamberi pamatare votongwa zvichiremekedza kodzero dzavo, vachizvidzivirira vachizvidairira zvavakaita. So ndozvinenge zvichiitwa vanhu vakaita saivavo. Anenge apara mhosva kana vapinzwa muchigara zvirevi kuchipara mhosva, ukapara mhosva unotongwa nomutemo wenyika.
Uko tiri kunzwa kuti vamugabe Mangwana vanogona kuvapo painauguration yava Munangagwa. Ko mungatitsanangurira ipapo, vakakokwa here?
Vamugabe vakakokwa, vane chigaro chavo chikuru chavanenge vanacho, vachiona mwana wavakatema nyaya dzekutungamirira nyika achipuhwa simba ranga vainaro, vachimupa mablessings ekuti achengete mhuri yeZimbabwe zvakanaka.
VaPaul Mangwana vanove mutevedzeri wemunyori anoona nezvemitemo mubato reZANU-PF vachitaura parunhare namutungamiri Nkomo weStudio 7 vari muHarare.
Apo vamunangagwa vari kugadzwa kwemutungamiri wenyika Mangwana, vakawanda munyika vanoti vanofanira kutora mukana uyu vogadzirisa matambudziko emunyika uye kuyananisa vanhu vose pamwe nekubuda pachena nekukumbira ruregerero kuvanhu vakatadzirwa nehurumende yavamugabe iyo vamunangagwa vakanga vari nhengo inokosha. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Murwiri wekodzero dzevanhu muzvare nozipo moyo vanoti kwavari kugadzwa kwavamunangagwa kwemutungamiri wenyika kwakafanana nekuenderera mberi neutungamiri hwavamugabe vachiti vaviri ava vakafanana. Muzvare moyo vanoti vamunangagwa ndemumwe wevatungamiri vebato reZANU-PF vane chekuita nekuurayiwa kwevanhu mumatunhu ematevereland nemidlands panguva yegukura hundi. mumwe mugari wemubulawayo uyo angozvidoma nezita rekuti Chirandu anotsinirawo achiti vanhu vanogona kukasika kufara vachitambira utongi hutsva hwavamunangagwa asi vozoona kuti makudo mamwe chete navamugabe.
Tikasatarisisa zvakanaka tichafarira nenyanga ichabata mai nogona kuzopinda futi mudambudziko rakafanira takapinzwa naro navamugabe nekuti utungamiriri hunotapira. Saka ivo vamunangagwa vakatapirirwa vanogona kuzokanganwa nezvedu. Plus futi hondo dziri kuitika idzi ndedzavo kuzanupf vachinamasa vakabuda vachiita opposition kana chii hainei nazvo ihondo dzedu. Saka ngatione kuti ihondo dzavari kurwisana ivo pache zvavo. Isusu the general public hapana chatinonyanyisa kuona chatichawana pane zvazviri.
Vamwe vanoti mumamwe mashoko avakataura kuvatsigiri vavo nechitatu vamunangagwa vakatadza kutora mukana wekuratidza kuti vanoregerera vamugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe pamwe nevamwe vanhu vaisada kuti vave mutungamiri webato nenyika. Asi vaDidmus Dewa vachitaura semuongorori wezvematongerwo enyika anoshanda akazvimirira vanoti mashoko avamunangagwa anofanirwa kunzwisiswa saaitaurwa nemunhu ange aine mufaro mukuru mushure mezvakaitika kwavari.
Taura kwakaita vamunangagwa hakuna kunatsoburutsa pachena pfungwa dzavo maringe neutongo hwavarida kupinda pahuri kana kuti because nzvimbo yavakanga vari number 1 is ZANU-PF headquarters ndofunga ndosaka vasina kunatsotaura kubuditsa pachena pfungwa yeinclusivity. Chechipiri maemotions ekuti munhu anga ambosungwa munhu anga achida kusungwa munhu anga achida kuurawa zvanga zvakavabata saka mufind kuti mufaro zvinogona kutadzisa munhu kunatsogara pasi achitaura statement yake. Chechitatu slogan yavakaita yekuti pasine mhandu uyezve nekutaura dzimwe pfungwa dzavakataura dzekuti akazopwanywa musoro ndiani mass statements anotaurwa munhu achinge ari mudisbelief kana kuti ari mukufarira rusununguko rwaari marwuri uyezve ari excited nekuda kwechinzvimbo chaari set kuti anga achipinda.
Vadhewa vanoti munhu wese anotarisira kuti vamunangagwa vagadzirise zvose zvakakanganiswa panguva yeutongi hwavamugabe kusanganisira nyaya yegukura hundi. Mutori wenhau anoshanda akazvimirira ega Thelma Chikwana anoti vamunangagwa vane mukana wakakura wekuyananisa vanhu munyika pamwe nekubuda pachena pamusoro penyaya yegukura hundi senzira yekugadzirisa nyaya iyi.
Tinotarisira kuti mutungamiriri wenyika anofanira kutaura mashoko anofanira kudzoredzera vanhu pamwe chete anofanira kubatanidza vanhu pamwe chete. Pamunguva yavamugabe vanhu vakange vakapatsanuka maererano nerace kuti vachena kwavo vatema kwavo vanhu vanga vakapatsanuka pakuti chero nematribe chaiyo kuti mandehere kwavo mashona kwavo. Saka izvozvi ndo zvimwe zvinhu zvinofanira kuitwa navamunanga agwa kuti vawane rutsigiro kubva kune mhuri yeZimbabwe. Panyaya yegukura hundi vanofanira kuita inonzi pachirungu Truth and Reconciliation Commission kuti nyaya yegukura hundi iyi inyatsotariswa pachayo zvakanakisisa mavictims yegukura hundi vagowanikawo vachiwana inonzi compensation pachirungu.
Asi vamunangagwa vakaudza mapepanhau ekuBritain kare vachiti munhu chaiye anofanirwa kurovererwa panyaya yegukura hundi ndivamugabe pachavo sezvo vaive ivo mutungamiri wenyika panguva iyi. Vanhu munyika nepasi rose vakamirira kunzwa nekuona zvichaitwa navamunangagwa mumazuva mashoma ari kutevera mukugadzirisa nyaya iyi pamwe nematambudziko akatarisana nenyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Muimbi ane mukurumbira zvikuru munyika Thomas Tafirenyika mukanya mapfumo anoti munyika munofanira kuitwa sarudzo dzakachena gore rinouya pachitevedzerwa bumbiro remitemo. Mukuzeya nyaya iyi nekutoriswa mhiko kwavamunangagwa mangwana tabata vamapfumo kuti tinzwe pfungwa dzavo.
Aiwa, takaona fanika zvinhu zvakanaka kunyika nevanhu vese nekuti vakanga vagarisa pachigaro ichochi saka vakaita zvakanaka nazvo kuti vasiye chigaro nekuti munoona kuti makore ese avapedza vari pachigaro iwo hapana chakafambaio zvinhu zvese zvaingodzokera pasi. Saka vanhu vanenge vachidawo kuona iya inonzi change zvakae tongotiwo kana nei zviri kuitika izvozvio ivava kana vari pachokwadi masoja wari kuitira vanhu. Toda real change ka. Hatidi change yekuti hanzi tiri kuitira zvekuti ZANU-PF itonge. ZANU-PF ine rekodhi yakaipa. Hatidi rekodhi yekupasa nyika. Totadi kumbopa vamwewo tombotorayawo kana NDC toonawo kuti inotongowo zvakadii. Hatidi kuramba tingori ndisu chete, ndisu chete, aiwa. Kana tiri kuitira vanhu, ngatiitirei vanhu vese venyika. Vanhu vanoda change, vanoda change, havadi change yekunyepera. Ava vanhu ava ndo vanhu vamwe chetewo vakanga vaina mugabe. Nguva yese iyi vanga vachimupraisa, vachimukudza, vachitindi akapenga mugabe. Nhasi vaburitswa mabasa, vakutanga kufonorana. Vamwe vacho vakashaya kudya, vakashaya mari. Saka isisu handisati ndanyatsoona, handisati ndanyatsovatrusta ini, handingatrusti munhu wangu. Toda kuona kuti kana varipenda vativo vavanhu kwavo, tinoona nemaitiro avo.
Ko, panyaya yesarudzo apa?
Tifanirwe kunge tichinonoka kuita maelections kana kupanana kuti mukana utanza zvaauya uyu wezanu ambotonga kana utanzi. Kusvika kana kuti gore rinouya munana September, aiwa ngaende kamaelections angoitwa mabvisa munhu anga achida kukubvidza pamaelections. Saka iwe watora njuba yake tongoenda mberi ka zvakadaroka. Tichenji vanhu vanoda chenji chaiyo chaiyo. Hatisi kuda chenji yekunyeperana yekuda kuti kana kuti kubatana kumeso. Toda chenji, chenji ndoyatiri kuda.
Muimbi anemukurumbira munyika Thomas Tafire nyika mukanya mapfumo ari parunari kuOregon muno muAmerica. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nasi varumbidza mauto enyika yavo vakavatenda nebasa ravari kuita panguva imwe cheteyo vachicherechedzawo zvavanoona sezvakaitwa nemutungamiri ndodzokora zvakare vachicherechedzawo zvavanoona sezvavakaita semutungamiri wenyika zvakabudirira. VaTrump vataura izvi mumashoko avo ekucherechedza zuva reThanksgiving kumauto eAmerica ari pasi rose.
Vakuru vechiuto muIraq vanoti mauto ehurumende nhasi apinda muhondo yekubvisa chikwata chevapanduki veIslamic State chekugumisira kubva munzvimbo dziri kumuganhu neSyria. Muri yemurwiri wekodzero akatsakatika vaitaidza mara inoti inonzwa kufara nekuona nyika yose ichitaura nezwi rimwe chete rekuti vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa, rinove ndiro shoko rakatanga kutaurwa navaitai kubva muna 2014. Munin'ina wavaitai Dzamara, Dr. Patterson Dzamara, vanoti mukoma vavo akamira oga achiti vaMugabe vave kufanirwa kusiya masimba sezvo vakanga vasisakwanisi kuita basa ravo nemazvo. Dr. Dzamara vanoti chinorwadza ndechekuti veruzhinji vakaona mukoma wavo seaipenga, asi ndivo zvakare vanhu vakazopinda mumigwagwa vachida kuti vaMugabe vasiye chigaro. Vaitai Dzamara vakanga vapambwa pasina akanga avatsigira. Vaitai Dzamara vakapambwa musi wa9 kurume 2015 nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori mushure mekuratidzira kwenguva ndefu vari muAfrica Unity Square. Ngatinzwe hurukuro yataita naDr. Dzamara pamusoro penyaya iyi.
Chinhu chinofadza, asi zvisinei wechipiri anova marumwe zuro atakanzwa nhaurwa yekuti vaMugabe vabvuma kusiya basa. Ndakabatikana zvikuru kusvikawo pakutoungudza mhere chaiyo ndaa yekuti hongu vaMugabe vasiya basa mushure mekunge vanhu veZimbabwe vataura mushure mekunge mukoma wangu Itai Dzamara atanga kutaura vamwe vakatomuseka vakati akupenga Asi mfere chipiru mkomana anonzitai anovaka shiro pano azhinji kusanganisira ini maziso anga asipoba chinhu takandibata zvakanyanyisisa zvekutoti vamwe pavainge vachitemberera ininiwo ndakazotowanikwa ndichitoenda hangu kumba.
Tichiri kurangarira kuti vamunangagwa vakambovimbisa nyika kuti hurumende ichaita zvose zvainogona kutsvaga kuna Itai Dzamara, zvii zvamava kutarisira tichiona kuti vamunangagwa vachitora chigaro chikuru chemunyika chekuve mutungamiri wenyika?
Ganditi vamunangagwa ndakavanyorera kauyiri kesho nendaa yekuti kana mutarangarira vamunangagwa vaiva minista wejustice. Katakavanyorera government yava Mugabe vari minista wejustice tichitaurawo nekututumwa nenyaya yamukoma, hapana mhinduro yatakawana kubva kuofisi yavamunangagwa vari kujustice. Ivo vakasvikawo pakutaura kuti a vari kuita kana kuti Zimbabwe ichaita zvainoita kuti nyaya itai inge ichigadziriswa. Isu tikataura kuti no, amanyepo ataurwa navami navamunangagwa nendaa yekuti takabvira nekubvira tichitaura kuti hapana zvaiitwa negavhenment, hapana zvaiitwa nehurumende.
Asi muchine tarisiro here yekuti mukoma Itai vachiri vapenyu vanogona kunge vari kune imwe nzvimbo?
Chokwadi, isu takati chero zvikatora makore mangani ticharamba tine tariro kusvika tavhiwa. Nendaa yekuti tikarasa tariro iyoyo tazviregera totadza kuzosvika pakuvhiwa. Saka tariro iyoyo ndiyo inoramba ichitisimbisa, tiri kubatirira patariro iyoyo kuti mukoma Itai tichange tichivaona.
Vanga vari Dr. Patterson Dzamara vanove munin'ina wavaItai Dzamara vari parunhare muHarare neStudio 7.
Masangano akazvimirira vedzisvondo, vadzidzi nevanorwira kodzero dzevashandi vari kuungana muHarare mangwana pasi pethe National People's Convention kuti veruzhinji vawane mukana wekutaura zvido zvavo negwara ravanotarisira kuti nyika itore. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano wavaita nevatori venhaunhasi muHarare, vaClarice Maduku avo vanotungamirira vechidiki muCrisis Coalition vati vaona zvakakodzera kuti ruzhinji rweZimbabwe rutaure zvido zvavo kwete kumirira kungotevera zviri kudiwa nemapato ezvematongerwo enyika.
Vanhu sekuya kwavari kuita mangwana kungogara pasi totaurana kuti ndeipi direction yatiri kuda, ndekupi kwataa kuenda, what is the next after that inauguration, what is the next after Mugabe varesigna. Zvinge zviri mumaoko evanhu, zvisaramba zviri mumaoko ekuti mapoliticians akasangana pazvo zvavo vega vanokwanisa kukurukura nevatowirirana zvinokuita kuti varambe vachienderera mberi munyaya yemasimba ekuzvitonga atingati power.
Vamadhuku vativo vanga vakagara vakaronga musangano wavo uyu zvekugadzwa kwemutungamiriri wenyika kuri kuitwawo mangwana zvisati zvazivikanwa. Vamadhuku vati vachaenderera mberi nemusangano wavo.
Chokwadi chiripo ndechekuti chirongwa ichatiri kuita mangwana chini zvanga zvakarongwa kubvira kare. Masangano akazvimirira kana kuti apaita crisis, paita need yekuti vanhu tigare pasi tichitenderana kuti how do we define the way, kurambirana nekuti vamunangagwa vaitwa inauguration, totozvitambira kuti vaenderere mberi nekuti chitiko chiri kungoenderera mberi kuti kwaya new president. Asi isu tinongoziva kuti sekugara kwatangoita secivic society tine zvinhu zvatinotsutsumwa, zvinhu zvatinochema-chema, zvatinofungidza kuti dzimwe dzenguva hapana zvanyanya kuchinja pamadhimandi atagara tinawo.
Mukuru weZimbabwe National Students Union vaAlistair Pfunye vatiwo havasi kuendawo kuri kugadzwa vamunangagwa nekuda kwechirongwa chethe National People's Convention kuitira kuti vakwanisewo kusunga zvisungo zvavanoda sevechidiki nevadzidzi. Vapfunye vatiwo parizvino sangano revadzidzi harinawo kuwana tsamba yekukokwa kuri kugadzwa mutungamiriri wenyika.
Isusu vechidiki tine zvido zvedu zvatiri kuda, mastudents ane zvido zvavo zvaanoda, mavhenda mayouth ane zvido zvavo, maworkers ari mayouth ane zvido zvavo. Saka People's Coalition yatiri kuita indava mangwana inenge ichitarisa kuadresa zvinhu zvinodiwa nemacitizen takatarisa election iri kuuya.
Asi vapfunye vatiwo sevadzidzi vari kutarisira kuti vamunangagwe vagadzirise matambudziko akatarisana nevadzidzi nevechidiki nechimbi chimbi.
Takatarisa kuti upenyu hwemastudents uchinje, because nhamo yatanga tinayo inhamo yakabva musame system yanga ina vamunangagwa. pachatiri kutarisa kwavari kuti ngavachinje ikonomi yedu inofanira kuchinja vagone kuprovaida mabasa.
Masangano ayacho obato reZANU-PF rinofanira kurangarira kuti vamwe vevanhu vairatidzira kubva mugovera wapera havanei nebato iri asi kuti vaida kugadzirisa nyika yeZimbabwe. Vati vamunangagwa vanofanira kuziva kuti vanofanira kuzadzisa zvishuviro zvemunhu wese kwete zveZANU-PF chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Modadigwa.
Vachishanya kuChina masvondo maviri apfuura, mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakakurudzira kuremekedzana kushanda pamwe chete uye nokuchengetedza mitemo yekutengeserana. Panyaya dzokutengeserana, vaTrump vakati America neChina dzinogona kubudirira zvikuru kana vakashanda vose zvakadzama. Asi vakatiwo ukama hwokutengeserana uhu hunofanira kuve rwakarurama, rwakaenzana uye rwakafanana. VaTrump vanoti mukudzidzana kuripo iko zvino, China ndiyo iri kukohwa pakuru kupfuura America, saka izvi zvinofanira kuenzaniswa nekukurumidza. Vari panyaya iyi, vaTrump vanoti chimwe chinofanira kuitwa kudzikisa misika inotengesera China uye kudzikisa zvinhu zvechizvino zvino zvinogona kutengeserwa China, kuitira kuti makambani eAmerica akwanisewo kutengesa zvinhu zvavo vachikwikwidzana neChina zvakaenzana. VaTrump vakatizve China inofanira kuziva kuti zvitengeswa ndezvaavo vakazvifunga nevakazvigadzira, saka izvi zvinofanira kuremekedzwa. Vakapamhidzira vachiti America icharamba ichirwira kupindudzwa kwezvinhu kuti vanhu nenyika dzitengeserane zvakasununguka pasi pemutemo. VaTrump vanokurudzira China kuti ibatane neAmerica pakuchengetedza uye kuongorora zvese zvinogona kukanganisa zvinhu, kusanganisa vanopfurikidza mwero nekumisa kutengeswa kwemishonga inodhaka. Vakati chimwe chezvinofanira kugadziriswa inyaya yeNorth Korea, iyo iri kuchichidzira kushandisa zvombo zvenyuklia. VaTrump vakati ivo navashing vanobvumirana kuti North Korea haifanire kuva nezvombo zvenyuklia uye North Korea inofanira kutongerwa zvirango zvakasimba kusvika hurumende yava Kim Jong-un yaregera kutevera gwara rakaipa iri. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Tereri, tinoda kukuzivisai kuti mangwana tichange tichitepfenyura kubva na 10 a.m. tichikupai zvichange zvichibuda kubva kupakugadzwa kwava Emerson Munangagwa. Munokwanisa kuteerera chirongwa chedu cheStudio 7 chatichange tiri kukupakurirai pamasaisai anoti 909 kHz, 4930 kHz, 15580 kHz na 6080 kHz. Musakanganwe mangwana na 10 a.m. tichange tiri kukupakurirai zvichange zvichibuda pakugadzwa kwava Emerson Munangagwa. Live pano pane penyuro yenyu yeStudio 7. Tichange zve tiri live paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati matifarira paFacebook page yedu, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, motsvaga pakanzi like kuti muone live feed yedu mangwana pachange pachigadzwa vachange vave mutungamiri mutsva wenyika vaEmerson Munangagwa.
Muchirongwa chedu cheWomen's Round Table na 8 p.m. nasi tiri kutarisa zviri kuitika muZimbabwe uye pamire vanhukadzi.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Mutungamiri mutsva weZANU-PF vaEmerson Munangagwa votoreswa mhiko mangwana kuti vave mutungamiri wenyika zviri pamutemo paurongwa hunonzi hunenge huine vatungamiri venyika dzemuSADC, China, Russia nedzimwe.
Vakasiya basa semutungamiri wenyika va Robert Mugabe votarisirwa kupa vamunangagwa matomo.
Muimbi ane mukurumbira munyika Thomas Mapfumo anoti munyika munofanira kuitwa sarudzo dzakachena gore rinouya pachitevedzerwa bumbiro remutemo.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina ndungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisovo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 23 kuLwezi 2017 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Bekungafunanga ukuthi kube naloko singathi thina i-blanket immunity ephiwa uPresident Mugabe lonkosikazi wakhe. Bengabahlala bengabantu ababuse kahle abafune kahle embusweni. Bekuyinto engasoze ibe yinkinga ngoba vele umuntu okade ebusa ilizwe kakujwayelekanga ukuthi bese simlandelela simtshele esitokisini.
Osanda genqulwa embusweni libutho umnumzana Robert Mugabe lomkakhe uGrace bazaphatheka emkhosini wokugcoba osesiba ngumongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa eHarare kusasa.
Mnangagwa akakhangele iluhlu zombili angakhangeli one side ngoba abantu bemathebeleni siyakhala sibulewe sibulawelwa ayihlobo zethu ezileleyo ezisebhalarho nakwezinye indawo. So njengoba nala engwemiglenzi abantu bemiglenzi labo emathebeleni babulawa ngenxa yokubana umbuso unganxanyi.
Izakhamizi zakobulawayo zithi amazwi kamnumzana Emmerson Mnangagwa awethule izolo ebegcwele inzondo lanxanje ethinte ezentuthuko. Abenhlanganiso emela isitabane bathi bamukela ngenjabulo ukuthiya isikhundla kukamgabe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ozathatha intambo zombuso uxolo. Ozathatha intambo zombuso zokuba ngumongameli weZimbabwe kusasa umnumzana Emmerson Mnangagwa namuhla usole kakhulu abantu ababikwase beqekeze bantshontsha ezindlini zabo abengabaphatha intambo phansi kukahulumende kamnumzana Robert Mugabe abaphandle kwelizwe okwamanje kumbe abake baphuma elizweni. Embikwena wethu lentambama namuhla uMnangagwa uxwayise uZulu weZimbabwe ukuthi kumele eziphathe ngokuthula njalo engaze ahlasela abantu angavumelani labo kwezombusazwe. Abaqekezelwe izindlu laba ngamalunga ecele leZANU-PF ebelilwisana lelikaMnangagwa ele-G40 abagoqela umnumzana Sevia Kasukuwere. Inhlanganiso yamagqwetha, inhlanganiso zamagqwetha lazo ziya kusola lokhu. Umnangagwa uthi abazabonakala besenza lokhu bazabotshwa. Kunakanelwa ukuthi izigangi lezi zingaba ngamalunga eqembu likaMnangagwa eleTeam Lacoste esezifuna ukuphindisela kumalunga eG40. Osanda genqulwa embusweni libutho umnumzana Robert Mugabe lomkakhe uGrace bazaphatheka emkhosini wokugcoba osesiba ngumongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa eHarare kusasa. Umgabe uhluthunelwe intambo zombuso libutho zalipha uMnangagwa. Kusenjalo ibandla leZANU-PF seliphumele sinqumo sokuthi uMgabe lemuli yakhe kabamelanga babotshwe kumbe betheswe amacala abangaba bawadala ngesikhathi uMgabe esembusweni. Isikhulumeli sebutho kanye leziphathamandla zeZANU-PF zikufakazile lokhu. kodwa ababengabaphathi ntambo bakahulumende kamgabe lo ayengumsekeli wakhe umnumzana Phelekezela Mphoko bona balakho ukubotshwa bengafunyanwa belamacala abawadalayo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcweti kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Into yembi kakhulu leyo abafuna ukuyenza, akufanelanga ke kube lo muntu othi yena umupha i-immunity ukungaboshwa ngezinto zakithi. Into embi kakhulu leyo. Sibale kunye laye unkosikazi uGrace Mugabe, i-immunity leyo kuvikeleka lokho ukuthi baboshwe kuyinto embi ezaba ngumkhuba omfundise bonke abezayo bazabusa ukuthi ungatshontshi, ungabulala, ungenza yonke into ngegogo konke uzavikelwa ungaboshwa.
Abanye laba ekade besebenza lomgabe abagoqela ubaba Mphoko, oJonathan Moyo, okaSukuwere, oChombo, oJuwawo bavikwa nxa kuyikuthi akhona amacala abawadalayo bona bazabotshwa. Ungathini ngaloko sikhangela ukuthi bebengasebenzi bodwa abantu laba bebesebenza layo umgabe?
Kuzabafundisa ukusasa abasebaningi ukuthi unxa ungasebenza lo muntu isela elikhulumbula lomkhulu, umuntu owenza odiliza ilizwe obulala abantu usebenzisithi yena ingisebenzela yena, sasi uzasala ebaleni usale ujezisa uwedwa. Bazamele bamelane lakho konke khona lokho, kodwa kuyinto engafanelanga ngokuba phela babesebenza besephansi kwakho. Kodwa nxa kuyukuthi banamacala aqondene labo ezinabantu nje bemile abawenzayo, akulashala lokuthi babotshwe. Wonke umuntu ufanele etheswe oyetheswe icala kumele avele ndaba njengokomthetho wesisekelo wabo. Kodwa ngisaphinda njalo ukuthi bekungafanelanga ukuthi kube nalokho singathi thina i-blanket immunity ephiwa upresident uMgabe lonkosikazi wakhe. Bengabacala, bengabantu ababuswe kahle, abaphume kahle embusweni, bekuyinto engasoze ibe yinkinga ngoba vele umuntu okade ebusa ilizwe kakujwayelekanga ukuthi bese simlandelela simthele esitokisini. Uyahlonitshwa ngendlela enkulu. Kodwa lo siyamazi ukuthi wabulala abantu lezi zizwe omramasina warigama elections, wenza amahlala amaningi kakhulu. Akufanelanga yena lalo abakade sebenza labo baphume nje bengazange bathonisiswe.
Umnumzana Evidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Izakhamizi zakobulawayo zithi amazwi kamnumzana Emerson Mnangagwa awethule izolo ebegcwele inzondo lanqanje ethinte ezentuthuko. UMnangagwa ukhulumela abasekeli bezanu PF eHarare izolo ntambama esanda fika elizweni ngemva kokuyaphephela kwele South Africa esithi wesaba ukubulawa ngumgabe labasekeli bakhe. Intathelizindaba yethu ubathabile Masuku usipha lolu daba ekobulawayo.
Oyalilunga ledale lephalamende umnumzana Moses Mzila Ndlovu ongumkhokheli njalo webandla le-ANSA uthe inkulumo kaMnangagwa iveze ukuthi uMnangagwa uzaqhubeka esenza umkhuba weZANU-PF owokubandlulula lokudala inzondano.
Mina ngithi it's a good lesson to those people who got overexcited and rejoiced over removal kaMgabe and coming in Elumzen, which mina I support ukuthi Mgabe wayemele akhitshwe, wayemele aphuhana sukasithula ayefuna ukufela phakathi. And so that is a rude awakening to all of us who got overexcited ngento le Elumzen ikaMnangagwa le. And he is going to maintain the ZANU-PF stance ever militant and confrontational.
Umnumzana Mthokozi Sindebele osebenzela inhlanganiso ezizimeleyo uthi inkulumo kaMnangagwa itshengisela ukufuthelana alakho lokufisa ukuphindisela ngemva kwengxabano ababelayo lelinye ixuku leZANU-PF elithiwa yi-G40.
Isipeech sakhe sitshengisa ukuthi ngumuntu ofuna ukuphindisela. Simzile ekhuluma ngokuthi ibhasinemandu, ekhuluma ngokuthi the G40 kabhali lokhu lalokhuyana. Thina besikhangele emthunzi akhuluma ngokuthi ilizwe liyangaphi economically, njalo nokuthi amacala awetheswayo mayelana ngegugurawundi kuzadilwa njani. Besibesikhangelele kakhulu kakhulu njengabantu bangaphi ukuthi axeliswe ngendaba yazo ngama-allocations egugurawundi.
Esinye isakhamuzi umnumzana Mqondisi Nxumalo uthi inkulumo kaMnangagwa iveze ukuthi kamelanga uZulu wonke kodwa umele abantu bebandla lezana uPF kuphela njalo kanaki ukuthi ubekhuluma loZulu wonke njalo ekhulume ulimi lwakhe kuphela.
Kolokumethu inkulumo kaMnangagwa izinto ezingamzile kwakha phakathi kodwa ke mina engisolile ukuthi ukuthi uthi yena ekhuluma lelizwe lonke ephosa ukuthi abantu asibe bonke abazulwini lwakhe okutshengisela ukuthi usehle wakhetha umhlobo wokuqala. Okwesibili, ukubeke kwabasobala layo ukuthi ngavele ngamelanga abantu bonke kodwa umele abantu bebandla lakhe. Lokhu singakutsho ngenkulumo akade ezitsho yena. Okunye nje esingakutsho ngenkulumo yakhe ukuthi umuntu okhale ngami uba wamacisa kodwa ke ngumuntu njalo ongathembiyo abantu asebenza lapho. Lokhu singibona ngokuthi uthe eqala inkulumo yakhe wakhuluma ngokuthi bake bazama ukuthi bemkhephuluze.
Umnumzana Christopher Ntini owenhlanganiso yemthwakazi Liberation Front uthe izolo uMnangagwa obekhuluma labantu bomhlubulo owodwa njalo eqhubeka ngobandlululo ukuncindezela. Ugcizelele wathi uMnangagwa kumele azame ukubambana labantu beMathebele Land.
uMnangagwa akakhangele iluhlu zombili angakhangeli one side ngoba abantu beMathebele Land siyakhala sibulewe sibulawelwa aba ayihlobo zethu ezileleyo esebhalahwe la kwezinye indawo. So njengoba nala engwemiglens abantu beMiglens la beMathebele babulawa ngenxa yokubana umbuso unganxanyi. So kakhangela hlale phansi angayenzi lokhu esikuzwe ukukhuluma ukuthi ukhuluma ngoluhlu lomhlubu lowodwa. IZimbabwe le igayisiwe abantu abantu abesithoneni kuphela, ngeyabantu beZimbabwe, Mtonga, Mkhalanga, Ndebele, Mndawo, ngeyabantu bonke.
Umnumzana Charles Thomas laye olilunga lemthwakazi Liberation Front uthe uzwa esesaba kulandela inkulumo kaMnangagwa.
Mina ngokaMnangagwa nxa kuthiwa uyabuza uMnangagwa ulesandla endaweni yekukurawundu. Mina ngomunye we-survivors zebhalakwe ngasila nzima ngesikhathi leso nxa kuthiwa ufakiwe ngizwa ngisesaba kakhulu ukuthi ngaphila kuphi umhlaba ngoba ngasila kanzima. Ngilenxeba lamanxeba lokhe kuhlupa lama CT scan angu 24 kumele ukuthi ngangiyalusa i-operation esekhanda lami kodwa ngiyaswela leyo mali. Manje nxa esebuza sokuzamela mbuyele lapha ekhona e-South Africa lami ngiyehlala mbona ngathi kungamphilisa ngcono.
UZulu emhlubulweni weMathebele Land ulokhe efuthelene ngodwaba lwegugurawundi olungazange lulungisiswe ngesikhathi uRobert Mugabe ebusa. Umnumzana Mnangagwa ngomunye weziphathamandla zikaMgabe ezicatshangelwa ukuthi zaba lesandla kumbhuqazo wegugurawundi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Unobhala jikelele webandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress umnumzana Gwede Mantashe secotoze indlela elePilitane elikhanya litakazelela ngayo ukuphuma kukamnumzana Robert Mugabe embusweni. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma emhlanganweni wabezindaba izolo unobhala jikelele webandla libusayo kwele South Africa LANC umnumzana Gwede Mantashe uthe njenge-ANC bayemukela inguquko ekhethwe ngabantu beZimbabwe kuthi intokozo etshengiswa ngamanye amazwe ngalinguquko iletha imibuzo.
Ngiyakhathazeka nxa labo ababethumbe ilizwe bethokoza kangaka nxa kule nguquko yokuzwekazi. Ngiyakhathazeka ngizibuza ukuthi bathabeleni kangaka ukuzwa ummeli welizwe lentshonalanga esithi manje sesizasiza iZimbabwe. Basiza iZimbabwe ukuthi yenzeni? Belukuphi lolo sizwe isikhathi sonke lesi?
Ngemva kokuchiya kwamongameli Mugabe umsebenzi, umphathintambo weBritain umnumzana Boris Johnson uhle wathi akanansolo ngokuchiya phansi intambo kwamongameli Mugabe, wathi iBritain izimisele ukuncedisana leZimbabwe ekuvuseleleni umnotho lekuletheni umbuso okhululekileyo. Langamazwi ethulwe njalo umkhokheli kahulumende weBritain unkosikazi Theresa May iBritain ithe ukuphuma kwamgabe sekuphendle indlela ukuthi kube lombuso okhululekileyo eZimbabwe. Kodwa umnumzana Mantashe uthi uMangoye uyasola esithi iBritain ibingaphi iminyaka yonke le ingasizani leZimbabwe. Isizalo seZimbabwe umnumzana Ngqabuthi Mabhena uthi akusiko kokuqala ukuzwa ukuthi umnumzana Mnangagwa ukhulumisana leBritain ukuthi incedise intuthuko eZimbabwe.
Esekunanzelelayo kodwa sibona ngani kuzangena ke lama British ukuthi ke bazafisa ukuncediza ngoba kukhanya ama British abekhulumisana laye umnumzana uMnangagwa behlangene labo umnumzana uMorgan Tsvangirai okhokhela ibandla leMDC.
Kodwa ke ezinye izalwane zeZimbabwe zithi akulanto embi ngenkulumo yeBritain njengoba kuvele bekusazakala ukuthi umbuso kaMongameli Mugabe uyancindezela. Abanye bathi amazwe afana leBritain lamanye anothileyo kuhle ukuthi kudalwe ubudlelwano obuhle lawo ukwenzela ukuthi akhuthaze izalwane zawo ukuthi zisungule amabhizimusi elizweni. Bakhonaka bathi umnotho weZimbabwe waqala ukwehla ngesikhathi amazwe omhlaba eqala ukwethulela iziphathamandla zeZimbabwe izijeziso zomnotho ngenxa yezehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu. Laba ke bathi ukuvuselela ubudlelwano lobu kuqakatheke kakhulu ekudaleni imisebenzi okuyiyo edingeka kakhulu ekuthuthukiseni inhlalo kwaZulu. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Ku Live Talk namhlanje kuhlelo lwabesifazana sixoxa ngokwenzakala kwezombusazwe ikakhulu sikhangela okubhekane labesifazana. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi sizalethulela udaba lokugcotshwa kwamnumzana Emmerson Mnangagwa ngesikhathi kusenzakala kusasa emsakazweni weBOA Studio 7. Sizaxhuma kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku 6080 kHz shortwave. Sizaqalisa ukulethulela udaba lolu kusukela ngo-10 a.m. kuze kuye phela. Bukelani njalo laku Facebook ukhasi lethu le VOA Ndebele laku VOA Shona.
Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky, land of promise.
Ye lingakhuthwa ke kusasa sizalethulela ke indaba eziphathelane lokugcotshwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa esesiba ngumongameli welizwe. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Siqale ngakhona pha kwele Melika. Umongameli Donald Trump unxome ibutho leMelika ngomsebenzi walo laye wazincoma emazwini akhe okunanza usuku lwekhefu leThanksgiving namuhla. Siye ngaseAfghanistan. Umuntu obebophele ibhomba emzimbeni wakhe uziquphule wafa labantu abayisishiyagalombili. Siziphetheza kwamanyamazwe ngokuya kwele Argentina. Sokusisetshelwa ukuthi abantu abangamachumi amane lane abasemkhumbini ohamba ngaphansi kwamanzi isubmarine bengaba sebephelelwa ngumoya. Ziyaphela eza kwamanye amazwe. Abenhlanganiso emela izitabane eGays and Lesbians of Zimbabwe bathi bamukela ngenjabulo ukuthiya kukamnumzana Robert Mugabe umsebenzi njengomongameli yena obekade bembona njengesitha. Kodwa amalunga alinhlanganiso athi khona ezabona ukuba uzabaphatha njani umongameli omutsha umnumzana Mnangagwa. Kuviga uMavis Gama.
Abayizidabane laba bathi bajajuliswa ukuba usesukile esikhundleni yena obekhokhela ekuhlukunyezweni kwabo, esabalalisa umona obuqondiswe kibo kanye lokwenza santando kibo engalandeli imithetho. Osakhulayo uThomas Bere oyisitabane upha umbono wakhe.
Mina ukuresigna kukaMgabe ngiyakubona ukuthi uresignile, yes, but as abantu abatsha ngibona ingane kuqakathekile ukuthi we cry out sibone more omunye umuntu ongasikhokhela abatsha labo, unlike ukuthi sisiloke sikhokhelwa ngamaxhela, because uMnangagwa lowo lo Mgabe vele ngabakudala kuyafanana vele. Ichange yangikhona ngiyibone, mina ngokubona kwami vele mbona ingane lapho into esiyenzileyo sikhiphe ibulula endlini safaka iblack mama.
UMusa Dube uthi akaboni kusiba lo mahluko ukuchiya kwakhe isikhundla uMgabe.
UMgabe singathaba sibe sithi uphumile, but ama-policies uMgabe kade vele wasebenzisa, usebenzisa ama-policies ezanu PF. So to me I'm not going to be celebrating anything. Of course uMgabe kasimthandi ube senza ukwadlanjwa, but the main reason is not uMgabe. The problem in Zimbabwe is zanu PF. Lokhu kuthona sitshelana amanga sijabula, it doesn't going to change anything. Imithetho iyahlala injalo. UMnangagwa is a very big crook. Lisela elizwayo umthakathi wezigodo uyabulala, ungumbulali uMnangagwa.
Kodwa uStanley Karonga uthi inkinga eZimbabwe kungezinkokheli kulibandla libusayo lezanu PF elile mithetho engalungelanga uZulu obalisa izitabane.
They don't include everyone. Always Zimbabwe lapha ngithi, because there's a ruling party. And then uMnangagwa, khumbulani ukuthi njani, nguye owayecontrola iGugulahunde, ukuthi gugula amaNdebele. And then uMnangagwa lo Mgabe bayafanana. Umgaba nje ngade nika uMnangagwa ama-instructions ukuthi yenza so. So bonke vele bayafanana, akula difference ekhona, akula mehluko. So yebo uMgabe uphumile esihlalweni, kodwa singasilongenileyo manje uMnangagwa uzayenzani. The government enjalo ezangena ezakhethwa izayenza yini into ezingcono? Kuzavuleka yini ama opportunities omsebenzi? Kuzatholakala yini imali elizweni lethu njengoba nako kunje? Who knows?
UNkosazana Sithembiso Mlawuzi yena uthi akaboni okutsha okuzenziwa nguhulumende kaMnangagwa ukulondoloza amalungelo oluntu, kakhulukazi kwezokuhlukunyezwa kwezitabane.
Isizathu kuyukuthi uMnangagwa umbulali, kwathi kusenzakala indaba yeGugulahunde uMnangagwa nguye owayephambili. Ngesikhathi leso uMnangagwa nguye owayenguminister we-defence forces, nguye owathumela i-5 brigade ukuthi abantu benjani bebulawe emathebeleland. So ukuthi mina ngijabule khathi esingijabulele ukuthi konkona uMnangagwa sengupresident, kuyabe sokufana lokuthi I am betraying Mathebeleland ngenxa yokuthi umuntu lo wabulala abazali bethu, wabulala obhuti bethu, osisi bethu, abazawethu, o-anti. Nxa sesikhangela futhi lama-recent events kwaba lo Operation Mrambatswini, those were the very same people futhi abaspearheada ama-operations wona la abantu basala bengela ndawo zokuhlala. I-economy yawa eZimbabwe, abantu bona laba bekugovernment, so kuyafana nje.
Kusukela ngomnyaka ka-1995 amalunga ale nhlanganiso ye-Girls bebethwele nzima ngomnumzana Mgabe, yena obebahlukumeza mahlayana engayifihli inzondo yakhe abeyiqondise kibo. Obengumongameli welizwe uMgabe wayetshotshozela ukuhlukunyezwa kwezitabane nguZulu kubangelwa indlela abekhuluma ngayo, befela ukuba yikho lokho abayikho. Isikhathi esiningi lokho kuhlukunyezwa kwakukhokhelwa nguhulumende, befela khona ukuba bayizitabane kungalandelwa okumunyethwe kusisekelo sombuso kwezokulondolozwa kwamalungelo oluntu, kungakhathalekile ukuba umuntu uyisima kanjani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Siyabonga Ntombe Ndala, Mavis Gama. Abafundi bekolishi le University of Zimbabwe babhale imihloliso yabo namuhla ngemva kokuba imisiwe kulandela ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho. Kubika uMark Peter Ntambe.
Ikolishi le University of Zimbabwe lilembali yezifundi ezikhokhela ukutshengisela kundaba zezombusazwe. Ngomvulo, izifundi zitshengisele zisithi uMongameli Mugabe kumele asuke esikhundleni, njalo lonkosikazi wakhe kumele athathelwe isicoco se-degree elaliphiwa ngaleli kolishi ngokungacacanga. Unobhala jikelele wenhlanganiso emele izifundi e-Student Representative Council ekolishini lelo uMnumzana Tafatso Khonela uthi njengoba uMnumzana Mugabe esethe washiya umsebenzi yikho bekhethe ukubhala imihloliso lamhlanje. Isifundi kuleli kolishi uMnumzana Mongi wabesuthungwenya uthi sebekhangelela ukuba uhulumende omutsha alungisise inkinga ezibhekana lelizwe lezifundi.
Imali zangona ziyadula abantu abadala balamali sokubhadala school fees. So sabe sikhangela ukuthi at least uhulumende emebhe angareduce fees because i-fees vele besihlala silwisana layo ukuthi kumele iyehliswe from kudala vele about past 10 years. So sifuna employment, sifuna ukwehliswa kwe-fees, sifuna ama-good living standards njengama-students. And then okunye futhi sikhalela kakhulu abantwana abangamankazana. Sifuna ukuthi i-government yethu yenze ama-policies that are going to take care of our sisters.
Utafadza uthi izifundo eziningi zigcina zidlulisela izifundo zazo phambili ngokuswela imali, ezinye zigcina zichiya kokuphela ukufunda, kanti ezinye njalo ikakhulu amantombazana zigcina zithengisa imizimba yazo lokwenza okujeneyo ukuze zenelise ukuqhubekela phambili zifunda. UPatience Sibanda uqhuba izifundo ze-masters ekolitshini le-University of Zimbabwe njalo uthi njengowesifazana laye wadibana lenkinga efunda.
Mina ngifunde undergrad ngathwala nzima kakhulu ngoba ngangizibhadalela ngenxa yokuthi abazali aba afford. So abazali aba afford ngenxa yokuthi situation ibivele njani inzima. So bebenga afford. So I had ukuthi during vacation ngisebenze besiyenza lokho ukuthi ayisikorokoza le flabus. Besisahamba siyegebha lokho anokugejwa ngabesifazane irabhuli. Sikepe ndeni usizikwane sukuti bani nitholi fees at least ukubhadala half bekunzima sibili but nje I managed ukuqedisa nama help from abantu abanye ade bencedisa isihlobo.
USibanda utho kwamanje ube lenhlanhla yokunikezwa ithuba lokuba ngumbalisi i-teaching assistant kuleli kolishi osokumenza enelise ukubhadalela izifundo ze-masters yakhe. Ekhuthaza uhulumende ukuba engena esikhundleni kanje evumeze izifundi ukuba zibe ngotitshala kundawana ezitsheneyo elizweni noma bengela zithupha ze-graduate certificate in education njengendlela yokuvula imisebenzi. UNtokozo Dubo uqhuba izifundo ze-biochemistry uthi abantu bangabe bephangisile ukujabula ngokwenzakalayo kwezepolitiki kuleli.
Sisale yenye inkinga futhi ekhona ukuthi we are still using the same constitution athi sitshenziswa president or before uyelo. Because singananzelela le constitution ekhona khathesi inika upresident too much power and siyazi sonke ukuthi power ya corrupt and that power leads ukuthi even us as youth nxa sikhuluma singazwakali because yabekwa ukuthi ule power to suppress our opinions.
Uthi bebhala imihloliso kanje uhulumende ongenayo kalungisise udaba lokuvulwa kwemisebenzi ngobunengi bethole labo amathuba.
If amayouth engathola imisebenzi bebe step. That's why ubona ukuthi even abantu abagugile abasafuni ukuretire emsebenzini yabo because ba provider for amayouth, ama-graduates abantu ababo. But if amayouth engathola imisebenzi kuzalethi ukuthi even abantu abana sebekhulile bekwanise ulokhu zokuretire because sebekwazi ukuthi bakhona ama-youth abazabanakekela.
Ingcitshi kwezomnotho esikhulume lazo zithi abantu kukhanya bekhangelele okuningi phakathi kwesikhathi esifitshane khona kuyinto engathatha isikhathi eside ukuba konke kulungisiswe elizweni njalo kudinga ukwesula kwezinye iziqondiso ezingasebenziyo njalo kube lokusebenzelana ndawonye ngokuthula elizweni ukuze kube lenqubela phambili. Ngimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntambe.
Siyabonga jahelidala, sesifikeke emaphethelweni ohlelo lwethu sihlobo esithandekayo. Asidibaneni kusasa ekuseni o'clock ngo 6 a.m. sile zindaba ngokwenzakala eZimbabwe sibuye sizoba lezinye ngo 2 p.m. sizoba ke lezinye ntambama ngo 7. Siyabonga lilalo livalelisayo muntungamili Nkosi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.